kutevedzerwe munyore anona nezvenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, Ambassador Matthew T. Harrington vataura mashoko aya vachipindura mubvunzo kubva kuvatapi venhau vemuAfrica pachiitiko chekupa mubayiro kumakambani akabudirira mabhizinisi eAwards for Corporate Excellence. VaHarrington vati nyika dzepasi rese kusanganisira America dzakatarisa Zimbabwe nemaziso matsvuku zvichitevera kushanduka kwakaita hurumende muZimbabwe. Vati Zimbabwe ine mukana mukuru wekuchinja gwarava yaifamba naro mumakore makumi maviri apfuura. Vati America inotarisira kuhwidzana neZimbabwe zvekare sezvavaiita kare.
Tinoimba kuti tichava neukama hwakanaka neZimbabwe, asi iyo Zimbabwe inofanira kuva neunhu uye kutevedzera zvinodiwa nenyika dzepasi rese. Kuti izvi zviitike, panofanira kuve neshanduko hombe.
Vati kunyange hazvo vamunangagwa vari kutaura mashoko akanaka, chinokosheswa nenyika yavo kuita zvinhu izvi kwete kungotaura chete.
Saying a lot of the right things and sending a lot of the right messages to the international community.
Vamunangagwa vari kutaura zvakanaka chose, asi isu tinoda kuona kuti zvinhu izvi zvaitwa here, uye zvakakosha kuti shanduko iyi ivepo kuti nyika ifambire mberi.
Ambassador Harrington vati panodiwa shanduko munyaya dzeupfumi nematongerwo enyika kuti America nenyika dzepasi rose dzigutsikane nekutanga kuzvidzana neZimbabwe zvakare. Hurumende yavamunangagwa inoti inoda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rese. Nemusi wemubvuro, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaparura urongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekuti nyika ichabhadhara zvikwereti zvayo sei kumabhanga epasi rese akaita seWorld Bank, African Development Bank nemamwe. Vakatiwo vachataurira nenyika dzese dzakakweretwa neZimbabwe kuti vatange kuhwidzana nadzo zvekare. Kusabhadhara zvikwereti ndezvimwe zvange zvave kuita kuti Zimbabwe isemwe nenyika dzepasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.